Vanhu vanosvika mazana matatu nevapfumbamwe vakarumwa nembwa dzine chirwere ichi mudunhu remashonaland west. Vanhu vashanu vakafa. Vakafa ava vanoti vaviri muchinhoi uye vatatu kwazvimba kunova kumusha kwevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west vagift masocha vanoti vanhu vatatu vakafa kwazvimba vana vechikoro.
Week 74, week 2 71, week 3 79, week 4 85, in total 309. Vakafa I can confirm zvimba we had 3 kids from different families.
Vamasocha vari kukurudzira vanhu vanochengeta imbwa kuti vadzibayise pachavo sezvo hurumende isina mari yekutenga mishonga uye kuti vanenge varumwa vakurumidze kuenda kuchipatara kunorapwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kubva panguva yarumwa munhu.
But due to limited resources, tichikurudzira kuti vanhu vacontribute vanokwanisa asi vabayise chi? Imbwa. Ine munhu kana achinga arumwa nembwa ngaakurumbidze kuenda futi kuchi kuchipatara within 72 hours.
Vamasocha vanoti munhu akatanga kuratidza zviratidzo zvekuti ave nechirwere cherabies kunyange akarapwa haapone. Zviratidzo zvemunhu ane chirwere chechimbwa mupengo zvinosanganisira kubuda masiriri kana kuti furo, kuda kungoruma-ruma zvinhu, kutadza kunwa mvura pamwe nekusada kugara pane chiedza.
Tikati munhu kapa haachakwanisa kana kunwa mvura, akanwa mvura chaizvo chaizvo anenge achitoita masake mazino achitoita kudi kana kuteta, haakwanisi kana kuti inge vachitarisana futi nechi nechiedza. Uyezve vanogona kunge vachururuka machi masiriri, ende mazino avo vanhu vanenge vachida kungoruma ruma kana ari munhu kana anenge achida kurumba kana iri mhuka inenge ichida futi kudi kuruma mazino ndodaira kuti anenge achivava asi chida kudi kuruma, and they are very agitated.
Vanhu vakawanda vari kukurudzira kurayiwa kwembwa dzinongombeya mbeya dzisina kuchengetwa asi vamwe vachiti kuuraya imbwa idzi hazvina kunaka. Nhasi kanzuru yechinhoi bazi rezveutano nebazi rezveutano hwemhuka vaita chirwirange kubayisa imbwa dzose muguta nemutengo wemadhora 10 emabhondi. Mutauro wekanzuro yechinhoi vatichawana Mulauzi vanoti vane urongwa hwekuti kana vapedza kubayisa imbwa dzose dzinenge dzasara dzisina kubayiwa dzichingofamba-famba dzichaurayiwa.
Kwete hatinenge tisingaurayi mbwa asi tinenge takuzidzizorodza kuti dzisembwa dzisina muridzi hadzina zororo zuva nezuva dzinenge dzichifamba, saka tinenge takuzidzizorodza.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinhoi vaPearson Ndoro avo vakarumirwa mwana wavo nembwa yakabayiwa. Vanoti imbwa dzose dzisingazivikanwe kuti dzine chirwere here kana kuti kwete dzinenge dzichingofamba-famba mumigwagwa ngadziurayiwe.
Asi dzisina vanhu zvokuda rumabhoni ati ngadzibati kana dzinenge dzabatwa ati to option dzirakwaiti vanhu vanototsigira vanoda kutenga chikara chikomoke.
Asi mumwe muchengeti wembwa vapanashe ngandu vanoti kanzuro haifanirwi kungouraya imbwa asi kuti vanofanirwa kutsvaga vanodzida pamusika kana kuti auction.
Comment yangu ndeyekuti like hadzifaniri kuurayiwa sekudaro but dzinofanira kuti at least vanofanisa a law on something like a compromise.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kurapa chirwere cherabies zvinotora madhora zviuru zviviri nemadhora zana sezvo munhu achifanirwa kubayiwa katatu jekiseni rimwe chete richiita madhora mazana manomwe emabhondi kana RTGS. Hurumende inoti haina mishonga yekurapa chirwere ichi muzvipatara zvayo nemakiriniki. Dunhu remashonaland west rinogara rakavhiringwa nechirwere ichi nguva dzose. Mugore ra2013 vanhu 10 nevasere vakafa nechirwere ichi mushure mekurumwa nembwa dzaive nechirwere chechimbwa mupengo. Pavanhu vakafa ava mugore iri vanhu 10 vaiva vekwazvimba. Pagore rega rega vanhu vanodarika makumi mashanu ezviuru vanofa nechirwere ichi pasi rose zvikuru munyika dzekuAfrica neAsia. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.